A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 15th, 2018. Where today we are discussing about the status of women in the country a year after the ouster of former President Robert Mugabe. We're also going to be looking at what transpired in Harare today, where MDC President Nelson Chamisa held a press conference on his stance on an invitation by the Commission of Inquiry investigating the August 1st shootings for him to appear before the Commission. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Yeboke kulabo abafuna ukusixhasa kunqoqo yethu leyi, you can join our discussion by phoning us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
We are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Thank you. If you're just joining us today, we are talking about what transpired in Harare today, where we saw MDC President addressing reporters in Harare today. Mr. Nelson Chamisa said he would not appear before the Commission of Inquiry as requested by a letter of invitation extended to him today, unless the President Emmerson Mnangagwa is also invited.
And remember, the Commission of Inquiry investigating the August 1 shootings invited MDC leader Nelson Chamisa to respond to allegations that he incited the violence that left six people dead. Chamisa said he will only attend if President Emmerson Mnangagwa is summoned as well to give evidence.
Let's take a listen at what Mr. Chamisa said in Harare today.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid. Because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
But I don't know what to do.
We're listening there to President Nelson Chamisa of the MDC at words that he spoke at a press conference in Harare today.
And let's also take a look at the violence that occurred on the 1st of August, soon after the elections.
I'm No, people are scared. They're just beating up people randomly.
Oh yeah, yeah, yeah. I'm looking for it.
Now, those are some of the incidents of violence that took place on August 1.
Meanwhile, Studio 7 and the United States Embassy in Harare and the Media Center held a town hall in Mutoko today to discuss some of the challenges facing the residents of the area, which is popularly known for its black granite, which the residents say is not really benefiting the people. But we'll bring you pictures and voices from the people of Mutoko as we move on. Over to you.
Yebo-ke abasanda ukusixhuma namhlanje sicubungula udaba lokuthi umnumzana nesentshamisa limbonile lamhla ekhuluma lentatheli izindaba esithi yena kayikuba phambi kwekhomishini esimbizile anti liyayikhumbula ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ecubungula udlakelo olwenzeka ngemva kokhetho abantu betshengisela sebeswele isineke sokuthi belindele ukuthi impumela yokhetho ibinjani. Ngakho simzwile-ke umnumzana Chamisa sithi ngayi kuma njengoba emenyiwe ukuthi ayikuma phambi kwale ikhomishini ngoba esithi kungani laye umongameli Mnangagwa engabizwanga, kungani umsekeli wakhe laye umnumzana Chiwenga engabizwanga, engani nje umuntu othi yena bayameyisa ngokuthi abuye. Ngakho ukuthi kasoze ahambe ukuthi ayikhuluma kule ikhomishini. Esibona abasekeli be-MDC abaningi besithi isekela konke okukhulunywayo, kungani okuningi kwakhona kusekela uhulumende, njalo bafuna ukugcona ibandla le-MDC. Simzwile njalo ekhuluma umnumzana Nelson Chamisa esithi yena hayi labo abahamba batshengisela babesenza ubula, kwakungafanelanga betshengisele ngoba babe vele bengani bazibizela bazi okhela amalahle ekhanda. So ngakho-ke sizayo lucubungula lolu daba ukuthi kambe besitshoni lapha umkhokheli we-MDC, njalo siyathemba ukuthi sikhulumeli sakhe ngaphambilini kwalokhu ukubuya kwethu lapha. Umnumzana Nkululeko Sibanda uthe uzabuya azosichasisela konke obekukhulunywa ngumkhokheli webandla lakho ukuthi ubesithini. ngakho ke sizazwa okuningi njalo lani nxa lifuna ukulile mbuzo lifuna ukumbuza yona liyakwazi ukuthi ngoya umlomo kaMnumzana Chamisa lingam cha ucingo ke kwenza ukuthi likhulumelayo usomlomo wakhe sizaphinda njalo ke sibethe udaba lokuthi kambe khona vele isimo selizweni sinjani lokhe kwakhutsha wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe embusweni kodwa ke singa ixoxi lo Mnumzana Sibanda njalo singali tolikeli ngolimi lesishana ukuthi kwenzakalani asizweni ke ingxoxo esike sabalayo lo lesakhamuzi seHarare uMnumzana Nkosikhona DVD yena ke ubesemhlanganweni emtoko lapho umsakazweni weStudio 7 ubuqoqe ingxoxo labahlali bakuleso sigaba ukuthi bekhulume nje okubakhathazayo umphakathi khona phana ngakho ke bakhulumile ngingasoze ke ngithatha isikhathi esiningi uzachasisa ke umnumzana DVD ukuthi yiluphi udaba obelusegodweni
abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule by-election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF so ukubuya kwabantu lama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela le ndawo okunenzeki lokho okunye okungenzakala after ingxoxo isuke from amaphali abadebesincedisa izikhuluma de zisincedisa yaya kakhulu ebantwini ade bebuyile yibade bekhuluma kakhulu esamavisa abo ithi kakhulu indaba ye-granite mining le yindaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulunyweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abantu abaluhlupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community so okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona laba ade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisincedi mina ninalitho lama-token of appreciation wona lawo asoma-token of appreciation awe-community okutho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi becontribute something towards i-community development so ngani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from yama-discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abamayini granite yakhona
lapho-ke lizwe umnumzana Nkosikhona DVD ohlala eHarare obesemhlanganweni wemutoko wona ubuqoqo yi-Studio 7
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai pano pa Women's Roundtable tinokukokai nemufaro nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika tiri kutarisa kuti madzimai pane here zvavandudzwa munyika kubvira apo pakasiya basa varobert mugabe tatova negore chiitiko ichi chakaitika tinotarisa kuti panguva iyo ino gore rapera ndiwo patakaona mauto achienda iwo kublue roof kwavarobert mugabe vachisvikonokomberedza ikoko uyezve vanhu tikazovaona vachifora vachipinda mumigwagwa asi tichange tizvakare tiri kutarisa isu zvaiitika muHarare nhasi apo taona mutungamiri weMDC vanelson chamisa vachitaura ivo nevatori venhau vachitaura ivo pamusoro pekukokwa kwavaita kucommission of inquiry iri kutungamirwa navamonhlante vekusouth africa kuti vauye ivo kuzotaura kuzopindura nyaya yavari kupomerwa kuti ivo ndivo vakakonzeredza mhirizhonga iyi asi vachamisa vachiti ivo havasi kuzomira pamberi pekomishen iyi kana vamunangagwa vasina wokusheredzwa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri change tiri kukurukura nhasi saka pindai muchirongwa munoziva zvokuita kana muri kuda kuti tikufonerei ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare kodhi yenyu kuitira kuti tikwanise kukubatai kune rimwe divi Studio 7 yawanikwa iyo ichiita urukuro nasi ya tinoti tauno kwa mutoko uko vawanikwa iyo vachitaura nevagari vemunzvimbo iyi pamusoro pema mirira akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi vagari vekwa mutoko vanga vari kuchema chema vachiti ivo kunyangwe hazvo pane dombo riya rinonzi black granite rinowanikwa iro richicherwa munzvimbo iyi ivo havasi kuwanikwa vachiwana choruviri kubva kwariri saka regai tiende timbonzwa kune hurukuro yanga iri kuitika ikoko kune vamwe vanga vari pamusangano uyu.
Inini ndinoitwa Messi Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko tikada kutarisa black granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoziona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka hadzina kumira zvakanaka saka zvinondipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi tiri kutadza papi isusu todini sevanhu vemucommunity.
Ini ndinoitwa Steven Zenda ndabva kuward 19 kuchije kuchibeta kudzasuku. Sismesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo panandoda kuti ndizivewo kuti imimi sezvo mati muri mutungamiriri wesomething muno mamutoko nyaya yegranite inobenefita maconstituents ese here kana kuti emamutoko tine I know kuti tine 3 constituents dziri muno mamutoko. Granite inobenefita 3 constituents idzodzo here kana kuti inobenefita 1 constituent inova ine mamainzi yayo egranite?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo hanzvadzi. Isu handisi kuona kuti granite riri kutorwa richiendeswa kunana Germany kunzvimbo dziri overseas furestereki kwariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko. Saka mamutoko munomu kuti singoti 1 constituents iyoyo chete ibenefiteka ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena zvichinyatso kuitwa negwara kwaro Zimbabwe ingadai iri paneimwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita including Zimbabwe yachona tisatotomboenda kunze kwetsoko nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma but mari yayo iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chapombera. Inini yangu hausi mubvunzo asi kuti ndakutaura nevanhu vepamutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds I think roughly around 2009. Vazhinji tinozviziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yawana upfumi. Botswana irurama rarama nemadiamonds. Asi vari kudistributa upfumi huyahuyahu. Zvakanaka. Inini ndotanga nekupokana futi nepfungwa yekuti black granite nemhaya yekungoti iri kuno kwamutoko ndeyedu kuvanhu vekwamutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuZimbabwe. Munhu wese wemuZimbabwe anofanira kubenefita kubva kublack granite. But chiri kuti tadza kuti tibenefite kubva kublack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii? Ndo mubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza. Tingadai tiri kubvunza.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune vagari vekwamutoko tamboti tikupeiwo zvanga zviri kuitika kwamutoko nhasi tisati tadzokera zvedu kune nyaya dzezvematongerwo enyika tiri kutonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga vanovaivo mutauriri wava Nelson Chamisa vamukululeko Sibanda varipo panhare pari zvino asi ndichati vatange kutaura nastandakile tozodzoka zvedu kwavari tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei panyaya yekudaidzwa kwaitwa vaNelson Chamisa kuti ende ivo kukomishen yekuongorora nyaya yemirizhonga.
Yes, my first question to you, Dr. Sfanda, is we all heard MTC leader Nelson Chamisa saying those who demonstrated and to use his words were very stupid. And what would you say to that? What exactly did he mean?
Well, firstly, he didn't, and I don't like denials, because denials suggest that there is something to regret or something untoward. But if we are to be frank to ourselves, he did not say that anybody is stupid. He said the idea, the timing, which is what he meant, he said that at the time, the timing of the demonstration wasn't helpful to his idea of how that right should be exercised in terms of the impact it would have especially if that demonstration was being held before the results, even if they were being cooked up before they were announced, because obviously that had an implication on what you do immediately after, what you do immediately after the fake results are actually announced. So the president had a different opinion around that, and he accepted it. And he said at the time, contemporaneously, that look, these people have a right to demonstrate. They don't have to get go ahead from me or from the police. It is if they are frustrated with the process. This is the history of Zimbabwe. But I don't think it's a damn good idea to do it now. And that's what he repeated today. And I think that he should be, people should be grateful that in this day and time you have a leader who's willing to tell the truth, to be honest and upfront with the people of Zimbabwe. He said that at the time, I don't think it's a good idea to do this this way. I would have done it differently if I could do it. And he stood by his opinion at the time and also said, look, I'm a lawyer, a human rights activist, a democracy activist, and I will accept that these people, even though some of them may be members of my party, have their democratic and unalienable right to demonstrate, present petitions, and so forth. So you have here a leader you can trust in, leader who also does not always want to walk in front and accept that people have their rights.
Siyayibonga le ingcazelo nje ungasichazisela njalo ngamafichane ngolimi lesindebele ukuthi njengoba uchazisa lapho ukuthi yebo uchilo yini umnumzana Chamisa ukuthi abantu abajengiselayo yiziwula njengoba sithi hayi wabe sithi umcabango nje ibula hayi athi ukuthi abantu yiziwula ungabachazisela nje lokho abangazwisisi isingisi.
Uthele uPresident Chamisa ilanga elakhethwa ngabantu abajengiselayo ukuthi batshengisele ngalo ngaleso sikhathi wayezangacabanga ukuthi belilanga elihle njalo eliqondileyo elingaletha impumela engcono kumbe elingenza ukuthi lokho ababekufuna kwenzakale ngendlela ababecela ukuthi kwenziwe ngayo. Watsho njalo ngaleso sikhathi ubuye waphinda njalo phakathi emphakathini ukuthi hayi bo, mina kangizanga ngibe lesikhathi engacabanga ngaso ukuthi ukutshengisela ngelatshengisela ngala abantu bekuyinto elokukhalipha okukhulu kangako.
Yes, siyabonga ke ume khonapha ecingweni sizaphenduka kwa
aiwabva rezvino regai timboteerera zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo tisati tadzokera kuna vasibanda timbonzwa kuti vari kuti chii.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid. Because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right. Just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
Tafunga kuti pamwe kuda pavati pevamunanga kuvati pfe nemufamo patotoona kuti vati pfo nyika yaponja neruvengo rwokuti unosvika kuti munhu akakukwikwidza akasaita kuti nyika yave nemhirizhonga anotozama kuti uende runyararo tichiragidzira munhu runyararo iwo unoita dambudziko naye. Saka izvozvoizvo ndo patava pokuti tichada kuona tsamba yatapuwa iyi kuti ivowo vari kushedzwa here. Vachiwenga vari kushedzwa here? Kana vachishedzwa tochiona manje kuti zvinhu zvinofamba sei nekuti kana vasingashedzwi kureva kuti pane dambudziko rokuti chaani kuti commission ine kwayakarerekera kana isina kwayakarerekera chero akangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vasi vakataurwa zita ina handina chokuwanda.
Aiwa apo tiri kunzwa mazwi emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avataura nhasi muHarare. Regai tiende kuna vasibanda tinzwe vaNkululeko Sibanda, mungatipo here kuti vaChamisa vanga vari kurevei pane zvavataura izvi nhasi?
Vachamisa vanga vachitaura kuti commission yakaiswa mashandiro aari kuita haasi mashandiro anoratidza kuti inogona kubuda nezvinhu zvinenge zviri pachena uye zvisiri zvinenge zvakarongwa nevakagadza iyo commission iyo. Saka vanga vachiti aiwa dai yakaitwa nenzira yakati siyanei nezvatiri kuona nguva dzino. Munoona kuti izvezvi commission yacho iri kungoteerera magenerals nemapurisa achingotaura zvinhu zvisinganyatsonzwisika zvisina kana kungaragidze pfungwa zvekuti munotoonawo kuti vari kunyepa nokuti mune pane mavhidhiyo pane mapicture pane vanhu vakaona zvichiitika anotaura kuti aiwa kati akaona masoja achitouraya vanhu ikatarisa mavhidhiyo anoratidza vanhu vachiurayiwa nemasoja asi komishini iyoyo inongonyarara ichiudzwa nemasoja kuti hanzi vanhu vakazofa neimwe nzira isu hatina kumbotomboshandisa kana mabara hatina kana kutombofuta vanhu takasvika kumusoro.
Pane mumwe ari kuteedza pano paFacebook page yedu ari kuti anonzi Jerry Mbiri Viri ari kuti vasibanda vachamisa should apologize the way he put it today is not right. Munoona sei ipapo?
Ndinofunga kuti vanhu havade uye vanhu havasati vajaira mutungamiri usinganyepe unotaura chokwadi. Vachamisa varamba kuti vanzi ngavanyepe kuti vaifunga chine zvakaitika musi wa1 kubvira pakupinda kwakaita vanhu mustreet kuzosvika pakazourayiwa vanhu. Vachamisa vakatara vakati budira pachena isi kuti aiwa inanga asingafunge kuti taifanirwa kuti zvaifanirwa kuti zvinhu zvifambe nenzira iyoyi nekuti mukatora vanhu mukavaisa mustreet nhasi ko maresults akabuda akabiwa mangwana toita sei? Vanhuvo vakandira ndo vamagusa mutown. Ndo mafungiro aita President Nelson Chamisa iwayo vakataura muvanhu munguva idzodzo. Nhasi vakati toda kutaura chokwadi kuti ndaifungei paitika zvinhu izvi nokuti vanhu vanofamba vachingonyepa vachiudzwa nezano kuti ndo zvaitwa navachamisa izvi. Vakati ndoda kubudira vana vemuzimbabwe pachena kuti ndakafunga kuti zvakaitwa izvi zvaazvisina ungwaru zvaazvisina kunyatsoongororwa kuti vanhu vatarise kuti zvinhu zvatikita izvi zvinogona kuzotiita sei kuzoita sei mangwana zvinokanganisa sei remangwana. Saka ndinoti dai vanhu vafarira izvozvo kuti tawana mutungamiriri unoda kutaura chokwadi usingade kunyepera vana vezimbabwe. Izvozvo ndo zvairehwa pataikampena pai vachiti gamuchira izvitsva mazuwana kazvitsva izvi vanhu vanongogara vachiti politics ndeya vanhu vanonyepa vanhu vasingade kutaura chokwadi vanhu vanongoda kungodiwa chiri pakunyepa. President Chamisa vati handidi kudiwa nekunyepa ndoda kumutaurira ichokwadi vataura. Kana vasingafare nazvo ngavajaire kuti pava nemutungamiri unoverenga Bhaibheri pava nemutungamiri unoda chokwadi vachagara vachinzwa chokwadi. There is not a single day ramuchati President Chamisa vapinda meeting nanhengi 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 pavabuda panze apo vazobuda vakanyepa hazviiti hazvisi zvakaitii.
Iwa tinotenda vasibanda asi musati maenda zvenyu mumbonotaura naStanda ida kubvunza kuti tichiona kuti tapinda gore mushure mekubviswa pachigaro kwava Mugabe imi munoona sei mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Zvino kando zvataurwa kana nava President Chamisa zvavakataura sera nezero vakazvipama zvenezero kuti aiwa kamaona ka kuti kubvisa vamugabe yanga isiri nyaya yekuti tirongorwisana navamugabe yaiva nyaya yekuti pane system pane maitirwo anoitwa zvinhu asina kuvira zvakanaka atinofanira kubvisana navo. Hona izvezvi zvataita zvakaitika ziya pava nekutambudzika kwekuti vanhu vakapinda vacho vakutoita zvinhu zvakatoipa kunda zvaitwa namugabe zvokuti vakupinda kana mumastreet vachipinza masoja achiuraya vanhu pedzepo munyepa pedzepo kuti tava kuda kusunga vachamisa ndo vakaita zvakati nezvakati. Ivo vachamisa vacho vasina kana chimwe chete chavakataura kana kuti chavakaita musi iwoyo pakaita vakapinda mumastreet vachidemonstrata vachamisa vakati havane kodzero yavo vasiyei kana vachida kudaro but inda handisingade kuti vadaro ndaifunga kuti vambomira masoja. Aiwa masoja anodii mustreet anouraya vanhu. Vachamisa took the right decision pese pese zvavakataura musi iyo zvanga zviri right sikana nhasi zviri correct ndokutungamirirwa naMwariko.
Aiwa mumbobata makadaro mumbotaura naSasa.
Yeah, vesati singubo sokuti manje lokho kokukhulunywe ngumnumzana Chamisa ngabantu lokutshengisela aliboni ngani kungaphazamisa amacebo azayo nxa selifuna ukutshengisela njalo nxa sokutshelwa abantu ukuthi bengatshengisela njengoba sibona abanye bengani bathi abakuzwisisanga kuhle kumbe khona lizachaza.
Abantu abaninga bahauzisanga kuhle ngabantu abezano ngoba phela nakhonapho ngelanga lokutshengisela kwabantu upresident Chamisa wakhuluma waphuma egcekeni wathi hayi abantu abafuna ukutshengisela abalilungelo labo elibhalwe kwisisekelo sombuso welizwe akekho loyedwa olemvumo yokubatshela ukuthi ngeke benze lokho. Ngakho ngoba yena eliloya njalo engumkhokheli ohamba okhulele kakhulu kudemokrasi njalo uthanda ukuthi ilungele nabantu libe ngelihlonitshwa nguhulumende langumuntu wonke nje jikelele wathi hayi
abathanda ukutshengisela ngabatshengisele kuthi kwanamhlanje mina ngivumelani labo ngithi ngabe baqale bama khonokho kuliqinise kwakutshoyo upresident Chamisa ngibone ngani namhlanje ku-history yelizwe leZimbabwe sesifike esibangeni sokuthi okokuqala sesithole umkhokholi owenza as a politics ame ngeqiniso ongaqambamanga kusuku ezingaka abantu besithi hayi asifuni kwenza into zepolitics abantu bepolitics baqambamanga kanjani kanjani namhlanje selithole umkhokheli othi hayi mina ngizakhuluma iqiniso ukuthi ngesikhathi kusenzakala linto yikho lokho bengicabanga mina angisoze ngiqambele abantu amanga ngoba ngisithi ngifuna ukubathamisa mbe ngifuna ukwenzani abantu abathanda umkhokheli kapresident Nelson Chamisa kufanele namhlanje bajabule kakhulu ngendlela yokuthi bathole umkhokheli ongaqambi amanga lowaso kutheni yinto entsha leyi into yobukekayo njalo simo uNkulunkulu ukuthi lize leZimbabwe lisukela kusithwa ngendlela yokuthola umkhokheli obunje
ngamafitshane ungatsho njalo ukuthi kungani ubone ngani kuzaba linyathelo elihle yini ukuthi umnumzana Chamisa engayi ku-commission leka mnumzana Khalima Mahlantsi ukuthi akhulume yini ukuthi kwenze njani sibonile ekhuluma lapho ukuthi kaseyikuya nxa umongameli Mnangagwa la engabizwanga ungasichathisela nje ukuthi kungabe kusitshoni lokho njalo kuzalincedisa njani njengebandla
kuliqiniso elihle kakhulu angithi ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi upresident Nelson Chamisa abantu bakhona abangamzwisisi abizana abazama ukungamzwisisi upresident Nelson Chamisa uma ngendlela yeqiniso eme ngendlela yeqiniso usuka njalo athi yena hayi kungaba yini la yini esiyenzayo kasenzeni into elungisa elakusasa ngendlela eqondileyo kungabe kuyinto embi isitshengiselo esibi kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezizelwe namhlanje kumbe ezazala ngelinye ilanga ukuthi upresident Chamisa ahambe kule i-commission ekwazi ukuthi ukuhamba kwakhe kuzasuka kukophela omunye umuntu kwela kusasa ukuthi ahambe lanxa izinto zingahanjiswanga ngendlela eqondileyo kungani upresident Mnangagwa onguye owathumela amasosha abulala abantu engabizwanga ukuthi akaze laye azotsho ukuthi wathumelela namapholisa yini udubona ukhona ukuthi i-commission le singalalela ukuthi kuthiwa abantu bezanu bathe upresident Mnangagwa kazange enze lutho kazange ahambe kuyinto okufanele ihlumulule i-commission ayikhona ukuthi batshelwe umuntu oqhatshwe upresident Mnangagwa ukuthi hayi mina ngenza ngedwa ngoba bengafuna ukuthi upresident Mnangagwa laye angene lapho abuze imibuzo nxa bengafuna ukwenza izinto ngendlela eqondileyo bamamba amacele wonke ngendlela efanayo upresident Nelson Chamisa asoze abe yingxenye yezenzo ezimbi ezifana laze lezo ezivulala umthetho kulize leZimbabwe upresident Nelson Chamisa liloya usebenza ngendlela yasemthethweni kuzo zonke isikhathi
tine mwe munyarikani wedu Muzvare Linda Masarira veMDC yekwaKupe yekwaMaiKupe Miss Masarira tikunzwa muri kuda kutaura chaizvo muchitaura pane pamusoro pezviri kutaurwa navabanda tipewo pfungwa dzenyu
ndinochena makadikwa sisimazini vatereri vose
aiwa tiri wadi
chokutanga inini ndinoamba kuti tigare tiri pachokwadi sezvizvarwa zvemunyika yemuno muZimbabwe pane nguva yatinofanirwa kutamba politika nenguva yatinofanirwa kukoshesa upenyu hwezvizvarwa zvemukati menyika iyeya pachitsiko chemusiwa 1 ini ndakapota ndatemerwa motikari pagedhi repaHICC ndichienda kuzeki command center nevatevedzeri vanelson Chamisa vamwe vacho ndinotovazira vakanga vakapeka regalia yavo pagedhi ivo ndikazobatsirwa nevapurisa ndikazonopinzwa nerimwe gedhi zvinhu chiitiko chakaitika musi wa 1 vachamisa kana vachiti havachizivi vanorera nhema nekuti ini ndinozviziva ndinotoziva nevamwe vaitopa maprofesors acho mari yekuti vaende kunonwa mhamba kuti vaiende kunoita mhizhonga chirema vhidhiyo zvakare avabiti vachitaura kuti nyika ino haizotongeki haizogariki kana musina kugadzirisa zvinhu kune vazhinji vakange vakanyora vakaita mavhidhiyo pafacebook vakazobvisa vaona kuti nyaya yaipa ngatisaitei vanhu vekuti tinoda kuzvichenura zvakaipa chatinenge taita chitiko chakaitika musi 1 August was uncalled for, was unnecessary, nekuti maresults ane mazuva mashanu aanobvumirwa kuti agogona kunotaurwa muelectoral estimate muZimbabwe. Dambudziko rine vatungamiriri vemapato muno muZimbabwe nderekuda kushandisa vanhu kuti vakwanise kunorwa hondo dzavo ivo pachavo, asi kana ivo vanhu vachishedzera kuti tipatsirewo kurwa hondo dziraramo rechouviri nemabasa, havawanike vatungamiriri ravo varipo pakuvati mhanyai nezvandiri kudai nini kana neagenda rangu. Chiricho chinhu chakaipa chinozoita kuti kana zvinhu zvinge zvaipa votanga kurasha vanhu ravo vaakuvashedza nemazita kuvakaputsa, chinhu chakaipa chakaipa mazuro kwazvo.
Mombobata makadaro muzvare yemasarira, tine muteereri wedu ari panhare. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinonzi Mrs. Gono, ndiri kuwindoko kuNamibia.
Taurai tinzwe.
Ini ndiri kuda kutsigirawo pane chitiko chakaitika musi wa 1 August. Ndanga ndiri kuZimbabwe ndakazviona zvichina kuitika zvinoshiya-shiya. Chakanyanya kuitika paipaya ndechekuti vanhu vemuZimbabwe pari zvino vanhu varwadziwa neupenyu hwavararama kubva muna 1980 kusvikira iko zvinezvi. Hurumende yeZANUPF ichingodzvanyirira vanhu. Saka vanhu zvakaitika paya vakanga vatozviziva kuti our votes they are going to be stolen, and chaidhileya kuti vaanaunse nyaya kuti veda kutanga vaba mavhotes. Vanhu vakapinda mustreet vanga vasiri vanhu vachamisa chete. Makapinda vanhu vese vakanga vasiri vezano chete. Mind you, kwangu mapresidents 23 mapresidential candidates aikondesa vese vavo vakanga vaine zvavaitarisira outcome pamavota pamaelections. Of which vanhu vezano vakanga vagara vatotanga kutoita zvinhu zvavo vabatana naChigumba netimu yekuZEC. Saka isusu sevanhu kutaura chokwadi pamberi paMwari tarwadziwa neupenyu hwatakararama. Isu takatobva kuno kuNamibia kuenda kuHarare kuno kuZimbabwe tichienda kunovhota. Voti iyoyo yaibiwa, voti iyoyo kutaura kuno kutadzoka bheki futi kuno kuNamibia kuzosafa zvatanga tiri kungoita futi. Tanga taakuexpectawo ebetter Zimbabwe tichiti takanovhota isusu. Kuchinzi Zimbabwe yachiwanawo purezidendi anotyawo Mwari asinawo ropa mumaoko, at least tauchikwanisa kunogara kuZimbabwe, togarawo zvakasununguka munyika medu, tobvawo munyika yevatorwa matiri munomu. Saka tauya kuZimbabwe the same thing futi ndozvavakada kuita. What happened this year, honestly speaking, vanhu tiri kurwadziwa, taitarisira for a change. That's why makaona vachamisa vachiwana mavhotsa nemutsindo. Chero havo vakaba kwavara munangagwa ikoko nezeki yavo naChigumba wavo, they must know kuti mwoyo yevanhu iri kurwadziwa ende mwoyo yevanhu iri kuchema. Right now, yes, we are talking, makauya kuno kuNamibia kune mazimba asafode kungowana bhebhasi chete kudzokera kumusha. Vari kugara mumambashu because of the situation iyoyo yezano PF. Tiri kuvarwadza chiuti kana vasadiwe, they must just go zano PF. Vanhu vakatumwa vakavhota vakavhotera vachamisa, vachamisa ngavatonge nyika, at least tomboona zvinhu zvichishanduka. Hachada kuya kuZimbabwe because vari kuona kuti udyiro hwembavha dzezano PF huri too much. Saka iko zvinezvi vadii kuti vachamisa vane maoko akachena vombopindawo titange kurarama zviupenyu huri noma hwatikamburaramawo kumashuro. Very worried neupenyu hurarama maZimbabweans are out of the country nevari muZimbabwe vacho, even right now is we are speaking one where they are suffering.
Muri ipapo Maibhunu, mungatimi upenyu hwemadzimai nyanya hwasanduka here mushure mekubviswa kwavaMugabe? Tichiona kuti iro vhiki rino gore rapera ndo pakaitika kubviswa kwaMugabe pachigaro.
Inini hangu semudzimai ndichitoona kubviswa kwakaita vaMugabe. VaMugabe vanga vasisazigudhu zvachose kwatiri madzimai. Kubviswa kwavakaita takapururudza takapemberera, tisina kuziva kuti chataita tatora tai rimwe chete rine ponji rakaponja tisa futi parori tibvisa poti rakaponja tisa rakaponja. The situation haipana zvazvaichinja, otherwise zviri kutoita wese. Because zvinezvi isu taitarisira kuti dai kuchinziwa hurumende yachinja makambani akavhura vanhu votanga ingati yotangawo famini yotangawo kusimudzirwa munyika medu then takuchikwanisa kuraramawo semadzimai.
Aiwa, mashoko.
Now iko zvinezvi zvikatova wesi. Inini hangu pana Munangagwa ndina chandiri kumboona chakachinja kana chiri nani. Pana Mugabe hapana chakaita vaitinga vachatibatsira vangavava wesi. Situation iri muZimbabwe yangoda Mwari vatisiro munhu asina ropa mumaoko asi anotya kuuraya vanhu. Vamunangagwa vakaratidza matrukala zvavo musi wa1 because masoja akapinda nepfuti vachatsvaka vanhu vasiri armed. Of which is of a zvega zviri wrong whether kuti vanhu ivavo vai demonstrate about it. He really knows kuti vanhu vari kuziva zvaitika and mashedzero maanaunsirwa akaitwa mafots vaita vakuanaunsa zvekumudzara dani emuHarare achijambwa vachitanga vambobika of which vanhu takambovharwa kwenguva yakareba but now tangwara taneta nekuramba tichivharwa nevanhu vezanu PF. Pari zvinezvi vanhu vakunatsoziva chokwadi tatwai vanhu vakapinda mutsiti vaine hasha.
Aiwa, mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Nemiwo maita ba.
Bye bye. Star, we're hearing there from our caller. She is lamenting. She's saying nothing has changed ever since Mugabe, you know, was taken out of power. And she's really saying that she feels that it's the soldiers who killed those people. And she... obviously, you know, she's saying she's in support of opposition leader Nelson Chamisa, and she says he should be given a chance to lead the country. But let's come back to you before I go back to Linda and Mr.
Yebo ke siyezwa lapha ukuthi besilo mlaleli yena ubekhuluma sithi uthi yena hayi lokho kwasusa uMongameli Robert Mugabe esihlalweni akukho okunengi okwaguqukayo njalo yena ukhanyesekela ibandla leMDC uthelezana PF selehluleka. Ngemva kwalokho sizwile njalo omunye umhlonitsha wethu esilaye lapha unkosazana Linda Masarula ekhuluma laye engani uthi hayi ibandla leMDC lingakhuluma ingani limsulwa laye wahlangana lalo uDlakela ngalelo langa ngo-August 1 njalo uthi abanye babo uyabazi njengoba la kulibandla ephuma kulo ukuthi bengabe ngabe MDC. Ngakho ke sizabuyela kuwe mnumzana Sibanda ukuthi ungathini ngalokho okukhulunywe ngonkosazana Masarira.
Awu bakithi dadewethu, inkosazana Masarira sithi thina ngesikhathi esinje kweZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi simfakele umthandazo kuNkulunkulu. Ngoba phela ukufa kwabantu ayisiyo into esingathi thina singazama ukuthi siyisulasule sisazi ukuthi kodwa abantu babuleyo ngubani. Sithi sidinga ukuthi siyijikele phaya, siyifake phaya. Iqiniso yokuthi kukhona umuntu obelompopo esitaradeni odubula abantu basichiya kabasekho kuleli lizwe. Uzwile umama ongasenamibhiya lapha ekhulume thina hayi bo abantu sebezondile bengadingile ukumenywa esitaradeni. Ngoba phela besesaba khona ukuthi bazakuyima bele emva phaya abasuke khona belomgabe bebona ukuthi bewokhulu kangaka bese sithola ukuthi akusuze kuswelakale kuze umuntu sewelizwe ukuthi bazakale khona phela abasafuna umthandazo ababelokhu bethi hayi ngoba mina bengifuna ukungena ngale liyena cele ngoba mina lezi suku ngidlela kwelicele kuzamele kumele kungitshayelinaleyo phela abanye abantu sebesutha kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi bahlale nje belomkhuhlane othiwa i-antichamiosis everywhere ngivele ngaphiwa isikhathi sokuthi ke ngikhulume kufanele ngithi uChamisa wenze wathi sure
ungasichasisela ukuthi kuyini umkhuhlane lo
alidingi ukuthi umuntu abulawe laba bantu siyabakhulekela sithi uNkulunkulu makababone.
Yes, chasisela ukuthi umkhuhlane bani lo okuthiwa yi-antichamiosis.
Phela lo mkhuhlane we-antichamiosis yiyo le ukuthi umuntu wangikhona nxa engasathethisanga uPresident Chamisa usegula usukabe nomkhuhlane wokuthi asezwa kuhle angathiwa vula umnomo nje kuphela yinhlamba kulandaba ukuthi uPresident Chamisa utheni. Siyakuzwisisa, siyabakhulekela sithi nabakhokheli bezinkonzo kababazi abantu abagula nge-antichamiosis le.
Yebo, ubambe khonapho Mabila. She's saying there are people are suffering from what he calls anti-chamiosis.
Wow.
Every time he says they open their mouths, they have to say something against his leader. I guess he's referring to Miss Masarira. They will go back
we'll
to
give her.
Her
a chance to respond, but we have a caller. Hello? Hello?
Hello?
Hey, Trukutaura, nani uyeje murukupi?
Murukutaura na Jablani kuno South Africa.
Taurai tinswe.
Magadi yenyu pa America.
Aiwa tiri wadi murise ikoko.
Aiwa kuno kwakanaka sizima vilas. Yeah, anofuka nyari mudaro tiri kuinzwa takatirira mazuva ese atipfurwa pane studio 7.
Oh, aiwa tinokutenda.
Inge chitera zviri kuitika kumusha kwetu nekuti kumusha zvo.
Mhm, taurai tini.
Nyaya iri kuitika kumusha kwedu ndiri kuona kuti hurumende yavo munangagwa kwakukwererwa here kuyaita. Zvekutanga chambodzokera kumashure kutaura maererano nemutemo wakaiswa kuchidzwa kwemari.
Hamuchanzwiko hanzvadzi.
Hamuchanzwika.
Ya taurai chinzwa moti gaga kuitira kuti titoro vamwe.
Tachito nichambudzwa masi nichitaura pamutemo wakaiswa uya wekuti 10 years kana ukabatwa uchichinja mari izvozvo handizvo zvinogadzira kuti ikonomi yenyika iite. Hazvigadziriswi nekuchinjwa nekubata vanhu vari kuchinja dzimari. Vanhu vakuchinja dzimari vaya vanhu havo vatonetsikawo kwozoti kuna vamwe vari kufumwa havo nevaminista asi vachinjiwavo vamwe vacho vanhu vari kuzvitsvagirawo mabasa nekuchinja mune mabasa. Tochienda panyaya iripo iko zvinezvi nyaya iri kunzi vachamisa ngavauye vagozotaura kunana Mhlandi kuyakuya. Ndinoona kuti vachamisa havafaniri kuti vaende kuyakuya kana kuri kuti zvoni vana vamunangagwa havana kuenda kuyakuya kana vachioenda pakuti vachamisa tinenge takutaura pachokwadi zviri zvokuti munhu anosaidira bato ripi ba. Vachamisa ndiwo munhu ane wanhu muzimbabwe muyamuya zvokuti kana nyaya vari kutaura yekuti vanosunga chamisa zvarova kuti vasunga zimbabwe yese kana vachiti vanosunga chamisa saka izvozvo hazvishandi dai varegedza kudaro zvavari kuita vatungamiriri vedu iko zvinezvo vairamba kuti vanhu havana kurayiwa nemasoja zvino zviri pachena makambozoone titeite zvokuti kana uine vana vako mumba mwana oenda mumba obashuga mukicheni aine mashuga pamuromo oramba kuti hana kubashuga iyo shuga yapera mumba ndozvakafanana nezviriswa nehurumende kumusha kwedu iri kuramba zvinhu zviyakaita zvinhu zviri pachena zvisina zvokuti pane kuda kutsvaga ba ende nekomishini yakaita yamuhlande iyayai handioni kuti yakanga ine chanzi yekuti ingauye kuti igozoita investigation pazvinhu zviri pachena kudaro murikuona zvobva zvatiratidza manje kuti nepamavhoti pacho hawaibvuma kubva pazvigaro kana vachiramba nyaya iri pachena kudaro kwatika kurova kuti pamavhoti isusu taimbofunga kuti pamwewo takadyiwa handizvo here asi iko zvinezvi takuzoona kuti takahwina nezvine mutsindo pakuti wari kuramba zvinhu zvipachena kureva kuti kana pamavhoti takange tahwina wakati iwo ndo wahwina saka nyika haitongeki nematongekerwo akadaro ende iko zvinezvi zvavada kutaura kusunga chamisa izvi wafanira kuti wasunga zimbabwe yese nyika iyi haizofi yakatongewa wakaita zvavari kuita dai wanga ari wamwanu ngavabvume kuti zvinhu zvinake munyika ngavabvume ngatibuda nepachena pakanyangara kwete kupomerana mhosva pana mai wamwe vari papa wekuna wanga wacho vari parunhare iko zvinoizvi wekuva maikupe hawana ichovanogona kutaura chinhu chinouya kumba nekuti zvoni maikupe havadi kutomboona NDC nevatedzeri wavo kuburikidza namaikupe nevatedzeri wavo saka vanotongouenga basi kuti zvoni wachamisa wakazodai takanga takatarisa pamativi atomboona vachamisa kuiva izvo kuitiba izvo.
Aiwa, tinotenda regaitiva, taenda kuna iwo muzvare masarira. Tinotenda chaizvo, hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Ndatenda, kwataura chokwadi mai masarira vari gere kuenga.
Bye-bye. Muzvare Linda masarira, pindai muchirongwa tinzwe, manga muri kunzwa zvazviri kutaura muteereri, munotii?
Sekutanga sisimazve ndofunga chinhu chandinogara ndichitaura kuti dambudziko guru riri mukati menyika yedu nderekuti vanovhota havashandise pfungwa dzavo dzakazvimiririra kuti vanosarudza wekuvhotera. Vanotanga vatarisa vanhu vakaunganidzwa mustadium havadzamisise pfungwa zvakare nekuti wavari kuvhotera akamiririra chii. Ndodambudziko rekutanga ratinaro mukati menyika yedu. Chechipiri, tikanoti vanhu hanzei tinorwira kodzero dzedu kuti muzvipatara muve nemishonga, hakuna anobuda kuenda kunodhemokira. Asi munhu akanzi hanzei tinobvisa nhingi pachigaro kana kuti ini ndini mutungamiriri, vanobuda. Saka vanhu kana vasati vaziva chakavakoshera muupenyu hwavo, vacharamba vari munhamo nematambudziko nemadzudzo avanhu. Chechipiri chandoda kutaura,
solution yematambudziko ari muno muZimbabwe haisi muna Munangagwa haisi muna Chamisa haisi muna Tokozani Kube haisi muna Noah Manyika. It is not in a political party leader. Solution yemuZimbabwe haisi mutungamiriri wenyika. Solution yematambudziko ari muZimbabwe iri muzvizvarwa zveZimbabwe. Kana zvinge zvagona kunobvisa majaketi emapato vagona kunomira pamwe chete sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe vachiti taneta nekuitiswa nevatungamiriri vemapato ndopa tichatanga kusandura nyika ino. Vanhu ngavakabatisisa ipapo ticharamba tichingochema tichirwisana nenyaya dzemapato. Vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe ngazvichivhura njere dzidzekese pfungwa dzizive kuti simba rengutungamiriri nekutungamirirwa ruri muvanhu kwete mutungamiriri webato. Nodambudziko ratinaro muno muZimbabwe ndosakundonachera kumakereke vanhu vanopedzisira vachiitiswa nevafundisi nemaprofita nenyaya yekungofunga kuti umwe munhu achakubudisa matambudziko ako. Dambudziko riri muZimbabwe rinogadziriswa nezvizvarwa zveko zvemuno muZimbabwe kuti minda igone kunopiwa munhu wega wega anokwanisa kurima kuti kwanisa zvakare kuprodusa kuti mari ipinde mukati menyika ino. Pane zvino nyika haina mari. Ede mari haiunzwira Chamisa, mari haiunzwira Munangagwa. Mari inogadzirwa nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti tigogona kurima tivhure maindustry tite value addition tichere zvicherwa zvedu titengese foreign currency ipinde munyika. Kana pasina izvozvo zviroto zviroto zvekufunga kuti munhu mumwe chete anonzi mutungamiriri wepato achagadzirisa matambudziko ari muno muZimbabwe. Ini ndinozoda kumira pachokwadi kutaura chokwadi handitauri zvemapato nokuti zvemapato hazvisizvo zvasandura matambudziko ari muno muZimbabwe. Chichagadzirisa nyika ino mumwe nemumwe wechizvarwa chemuno muZimbabwe achasimuka achiti ini ndakudogadzirisa nyika ino. Nekuti vanhu chavasinganzwisisa ndechekuti problem hombe yatinayo mukati menyika ino corruption. Corruption haisi kuzanu chete iriko kumapato ese irimo kuzvizvarwa zvese zveZimbabwe. Saka ngatimbomirai kuda kupomerana kupoterana matombo titsvage wacho ari kuti iye haana mhosva haana chakaipa chaakatadzira ikonomi yenyika ino. Nguva yatave yanguva yekubvisa majaketi emapato aya tione kuti tobatsirana sei kuti nyika iende mberi. Kuna nambuya vari kudotitongovana vanabhudzi vagona bhinga kurindima vari kutambura vasatambobata kana mari mumaoko avo kubva 2000 mapato achingozvidzana kuti ndiwadai ndiwadai. We should stop this blame game. Ino yanguva yekuti tibatsanesana neZimbabwe tigadzirise nyika yedu. Ivo vese vanoda kutungamirira ngavabvise majaketi emapato vagare pasi. Kana vati vaine chipiso yekuti kana vachipinda musarudzo vari kuda kumiririra zvizvarwa zveZimbabwe indo zvakandikoshera. Izvi zvemapato zvemaelections akapfuura. Ndipo chamigwa ndakutaura zvakanzi maelections zvona 2022. Pane zvino ndakutaura zvekuvaka nyika ndo zvakakosha kuti vana vedu vari kuzvikoro vavana nemabhuku vavana nemakombiyuta zvavo zvichifamba vachidzidza kuti zvakanaka zvipatara zviite mushonga vanhu vachienda kumabasa mari ichipinda munyika mari ichiwanika mabhaga ndo zvakandikoshera pari zvino.
Mombobatamakadaro
ndiani ndeimwe nyaya.
Mr. Svanda mombopinda imomo muchitaurawo kuti munoona sei zvekutaurwa namuzvare Masarira panyaya yekuti iyo ino yangu vaikutarisa kuti nyika yoenda kupi munoona sei zvi.
Chekutanga ndinoti tinopa kutenda kuna Mwari nekuti minamato yedu inenge iri kunyatsofamba muri kuona kuti tabuda muurwere hwedu huya. Zvinofadza zvikurusa. Kasi ndinoti ini tiona zvekuti pane rimwe dambudziko rekuti pane vanhu vanotadza kuziva kuti ikonomi yenyika inotungamirwa nevanhu. Haingozvitega kuti nyika iite sarudzo dzinoitwa ndezvekuti mune muchiti kubva musarudzo ino kunosvika musarudzo iyo tinenge tichitungamirirwa nevavava ndo vachagona kugadzirisa zveupfumi. Zvino mukati zvo hazvina basa. Tinobva tashaya kuti tiri kutaura here nenyaya yekuti tawana mukanwa wekuti taure kana kuti pane zvakati kutukutu zvatinoda kuti tipinze mudariro mune vamwe vanhu. Zvisinei tava kuda kudza vana veZimbabwe kuti nyaripo ndeyekuti vachamisa vanoti nyika inogadzirwa ikonomi kana paita vatungamiri vanodiwa nevanhu vakapinda nedemokrasi uye vatungamiri vanomhanyisana nenyaya dzeuri vatungamiri vanotivoka hatide kuti
tidzingani sevatsinga fariri tida kuti vanhu zvizvara zvese zvemuZimbabwe zvigare zvakafara munyika ya madzibambo emadzibambo edu tinoziva zvekuti tinoda kana tinoda kuti economy yendere mberi hamudi masoja anongopinzwa mumastreets achingouraya vanhu achita zvaanoda vakatemba chirwanzi kuti aiwa tinogona kunyepa tinogona kuuraya vanhu nhasi todzoka mangwa makati tarisa kudai zvataura muteerera ataura pano kuti hapana muZimbabwe kana pasi rese rino anotomufunga kana kufungidzira kuti masoja haana kuuraya vanhu vanhu vakazviona vaivepo vanhu vakapinda muzvipatara vaine mabara emaak-47 masoja akaonekwa achipfuura vanhu mutanzi tichanyepera vanhu nokuti tisu tine miromo muhombe kana tisu takaita sei toti hei vachamisa ndovadai vachamisa ndovadai moti vana vemuZimbabwe vakapusa here zvinondirwadza zvikurusa kuwa vanhu vanoti vanoita zvekutongwa kwenyika vachiti ivo vana vemuZimbabwe vese zvavo nokuti vakavhotera vachamisa vakapusa
mumbobata makadaro vasibanda over to you sir
ngizwa kuthiwa silo umlaleli ecingweni ubhuti Alex linjani khona ngapha
khona sisilinjani
ye lifona lingaphi
ngise-Johannesburg
le kunjani egoli
hayi liyana manje kade kushisa kodwa manje ayiseliyana
phose lakho
uyazi ukuthi wena sisila indlela engibona ngayo nje kusho ukuthi lana board yama-leaders esinawo ngapha kuchamisa naye emnangako ngibona ngathi bonke nje ba-wrong bonke obayi-two angibona ukuthi ikhona isolution ezoba khona kuyo yonke inkinga esibhekane nayo kumanje elizweni yokuthi kushota yonke into ekhona i-economy yawa everything vele ibukeka bonke banegama elibi emazweni ngoba uma uchamisa wayeyinkokheli yangempela eyayiqonda ukuvikela abantu nokufuna ukuthi aphathe ngiyakholwa ukuthi le ndaba yokuthi abantu bedemonstrate bedimande ama-results ama-elections yayingeke ize yenzeke le nto uma ngabe yena wayevele eqonde ukuthi ufuna ukuthi avikele abantu ngoba wayevele sazi kwasekuqaleni ukudivele lapha kuzonakala vele ngoba uma sithatha nale nkulumo uChamisa aqeda ukuyikhuluma manje le yokuthi la bantu laba benza wrong vele abantu abangenangqondo laba bangayenza into enjengale behlasela ama government yesaluthi vele iyabulala uyabona ukuthi manje useyishaya emuva eyishaya phambili
ye kodwa umzilo umnumzana Sibanda kodwa umzilo usomla wakho umnumzana Sibanda echasisa uthi kachonga ukuthi ngabantu uyakukholwa
no abantu bepolitiki vele bayisebenza ngaleyo ndlela ukufuna ukudida nje imiqondo yabantu ngoba indlela vele abavikelana ngayo bona bodwa nje uyalibona naye iphutha lelikhona lapha kuChamisa ukuthi manje ekuqaleni i-OAU iye yakhuza lapha i-MDC ukuthi kayiyekele ukuthi ma idliwa kuma-elections iyoqe chithekisayo ne-sakethi nakho iyaqinisa mpela ukuthi ethi abayiyeke le nto ukuthi bathi bona ngeyechithekisayo but ma ubuka khona manje uthathela ekuthenini umakhuphe uhlaselwe kangaki ngabantu abangabe-MDC bahlaselwa nje ngasemingcwabeni ka-Tsvangirai la kwabayihlazo impela kwabona wonke umhlaba wonke befunda ibhishe nje bambulale nje bethi bamshisele endlini ngitshele nje ukuthi lapha ngale sikhathi beyodimanda ama-elections ngale kube ngaye bakhole ukungena lapha kuzethi umonakalo bewuzodala lapha nawuzokwangakanani mawubhekile nje
hayi siyabona
exciting kahulumende amadoda akwazi ukuthi
manje isikhathi asisavuma ukubana siqhubeke siyabonga ubhuti Alex yena osegoli njalo sibonge isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ebesikhuluma laye khona leNgilandi
tinotenda vanyarikani vedu vanga vari pachirongwa nesu nhasi tinotenda muzvare Linda Masarira veMDC yekwa muzvare Kupe uyezve nava Nkululeko Sibanda vanga vari pano nevese vakwanisa kupinda muchirongwa tinokutendai muve nezuva rakanaka pano pachirongwa chedu paWomen's Roundtable ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichiti ngatisanganei zvakare muvhiki rinotevera apo tichienderera mberi tichikurukura nhau dzemadzimai
Yes, divaneni njalo ngevikezayo, livalelisayo, ngosithande vipi.